Women's History Month, I month yekuita commemorate noitwa ne vanhukadzi weze ihistory yeduwo zvavari kuita mazuva ano.
Yakatanga rini kucherechedzwa?
Yakatanga kucherechedzwa muna 1981 pazvakapaswa neCongress. President at the time 1981 vakaita proclaim kuti March would be Ngiriki Women's History Month.
Chakashakisa kuti vafunge zvokucherechedza mwedzi wese madzimai chii?
Changa pasina anything changa chiri kucherechedza madzimai, especially vemunyika United States of America, and your main focus is History Month. Saka vanga vachida kuita highlight zvinhu zvanga zvaitwa nevakadzi nezvavachaita muno muAmerica.
Zvii zvinoitwa mumwedzi uyu?
Zvimwe zvinoitwa ma exhibits, vamwe vanoita ma march, ma museum vanenge vachiita ma exhibits ezvaitwa nevakadzi, kune ma speech anenge achiitwa. Zvakawanda, just depending nekuti muri kupi, and for TV vanenge vachiita ma documentary evakadzi vaita inspire the nation throughout history.
Pane zvamunoita muzvikoro zvekucherechedza mwedzi uyu here?
Muzvikoro tinenge tichitaura kuti focus on vakadzi vakasiyana-siyana, tichingoona kuti chii chavaita contribute to society, whether tiri kuita malecture kana tiri kuita maexhibit mumamuseum epachikoro, nekungotaura nemastudents about the importance yekucherechedza vanhukadzi.
Ndevapi vechidzimai muAmerica vamunofunga mumwedzi uyu?
Inini ndinofunga zvangu vanhu vakaita sa Harriet Tubman, vakabatsira maslaves pavaita escape the South. Tofunga na Harriet Tubman nana Sojourner Truth, ana Michelle Obama.
Sei masarudza hafa?
Anda vasarudza nokuti ndofunga kuti ndo vakadzi panguva dzavo vakasimba vakaita go against vanhu zvavanofunga kuti vanhukadzi vanofanira vachiita. So ndo mapioneers ekuinspire vamwe vakadzi kuona kuti tinogonawo kuzviita. Typically tinge tinzi basa renyu nderemumba, but in addition kuita basa remumba, vanhukadzi vanogona kuitawo zvimwe sokusenge kubatsirawo vamwe vavo, senge tikafunga na Harriet Tubman nana Sojourner Truth, vanhu vaibatsirawo panguva yekuita liberate vanhu vatema. Mukafunga munhu sa Michelle Obama, anga ari first lady, but beyond kuita first lady ano zvake zvanga vamirira semunhu.
Kana mukatarisa uwandu hwemadzimai akwanisa kupinda muCongress yeAmerica, munoona chiini?
Ndinofara nazvo zvekuti nekuti tatozvinonokera zvinofa kunge zvakatoitika kudhara, but tinoti better late than never. Saka zvinhu zvatinofara nazvo nekuti vanhukadzi vakawandawo muno muAmerica, saka vano tinodawo representation, tinodawo diversity. Saka kana tikukwanisawo kuti vanhukadzi vapinda vakawanda, that means kuti maissues evakadzi akuunzwawo patable in front of pamberi peCongress, and hopefully madecisions about women's issues, about women's health hazvisikungotongwa nevarume chete, but vakadzi vaanewo izwi munyaya idzodzo.
Inini pachenyu munozviitira chii mwedzi unoyu?
Aini hangu pachangu, nei ndine mwana musikana ari 6 years old. Saka manchinei nenge ndichingomuudzawo the history yevanhukadzi vaanoona, ndichingoitawo empower semunhu achakurirawo muAmerica, achiona kuti maopportunities ake are limited and akafanana, she's just as capable as any person munyika muno, whether ari musikana whether ari mukomana, kungomusumudzirawo semwanasikana.